manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere vachiri vana.
Sisangano isu tinoona huwandu uhwu husingati kuti zvachose. Tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa. So takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vari kutesta pazuva rimwe chete.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisati ragutsikana nehuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadziwa zvikuru nemabhiyu emvura. Mabhiyu emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda mu 1200. Izvi zvinobva zvati shungu zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi.
Vagari vekumasvingo vochema-chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuro yavo, vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika huchiri hwakamira pamakumi maviri nesere. Vana vakafa uye vaviri vakapona kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinogadziridza mashoko akambenga aburitswa nebazi rezveutano neZuro avaiti huwandu uhwu hwakanga hwakwira kuenda pavanhu makumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu kuBulawayo aine utachiwana hunokonzera covid-19. Asi nhasi bazi iri razoburitsa mamwe mashoko anoti huwandu uhwu huchiri pavanhu makumi maviri nevasere sezvo munhu akawanikwa aine utachiwana nechitatu uyu akambenge amboongororwa nechakare. Bazi rezveutano iri rinoti nemusi wechitatu pakaitwa ongororo yepiri pavanhu zana nemumwe muBulawayo vakambenge vamboongororwa, izvo zvakaita kuti mumwe chete wavo abatwe zvakare aine utachiwana hwecoronavirus. Bazi iri rinoti kune vanhu mazana mana nemakumi matanhatu vakaongororwa neZuro kuona kana vaine utachiwana hwecoronavirus, izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu. Chikoro chepamusoro cheJohns Hopkins chiri muno muAmerica chinoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezviuru vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vafa pasi rose vadarika zana nemakumi manomwe ezviuru. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havasati vagutsikana nehuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Matara pamusoro penyaya iyi.
Sezvamareva manhambers evanhu vane chirwere ichi akamira semataurro amaita sofa tine vanhu 28. Pa28 ivavo 4 vakashayika and 2 vakarecover. Kurecover tisenge tichitaura kuti munhu anenge atestwa zvakare vachishandisa mushini unonzi PCR otestwa kaviri, maresults ake obuda ari negative kaviri. Saka so far vaviri ndo vaita recovery. Vamwe vese vachiri neyatinenge tichiti active infection, zvichireva kuti vhairasi richiri mumwiri mavo havasati vakwanisa kunyatsoti varikafe. Masymptoms kana masigns echirwere ichi anogona kunge adzikira, but utachiona unenge uchiri mumwiri.
Retesting iyo yamuri kutaura kana kuongororwa kechipiri uku kunofanira kuitwa kwapera mazuva mangani munhu ambowanikwa aine utachiwana?
Hazvina hazvona kuti kuti mazuva akatarwa but zvinongo enderana nema symptoms panoperawo kuti munhu akunzwa zvakanaka then tinobva tangokwanisa kuita test yachona kuona kuti makupera kwaita masymptoms utachiona wabuda mumuviri here asi matest acho anofanira kuitwa maviri achiitwa 24 hours apart kuti mukaita yekutanga moita imwe after 24 hours and ese anofanira kubuda achiita negative
tichitarisa musi wechina anove nezuro bazi rezveutano riri kuti rakakwanisa kuongorora kana kutesta vanhu vanoita 460 mazana mana nemakumatanhatu muri kuona huwandi hwohu pazuva rimwe chete huri huwandi hunokugutsaiwo here sesangano
sesangano isu tinoona huwandi uyu husingatigutsi zvachose tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa so takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vavari kutesta pazuva rimwe chete hurumende yakavimbisa kuti ichada kutesta iyo vanhu vanosvika 33,000 pakupera kwemwedzi uno waapril.
Totarisawo panyaya yedzidziso muri kuona vanhu vari kuwaniswa dzidziso dzinokodzera here pamusoro pechirwere checovid-19 ichi.
Dzidziso tiri kuona kuti hurumende iri kuedza nepainogona kuti idzidzise vanhu. Tiri kuona mumaterevhizheni mumawairesi vari kutaura nezvechirwere ichochi zvakanyanyisa asi tinenge tichizongokurudzirawo kuti dai dzidziso iyi ichachiramba ichienda kusvika kune maruwa kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuwana dzidziso paterevhizheni kana pawairesi kana pasocial media yatinoita vanhu vange vachidzidziswa izvozvo asi tiri kuona sekunge hurumende iri kuedza kudzidzisa vanhu. Tiri kuonazve futi kuti yakabatana nevemasaisai vakaita sana Econet iri kupota ichitumira vanhu mameseji pamafoni avo panyaya yezvecovid izvozvizvi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Gota rezvevechidiki muzvare Kesti Coventry vaparura homwe yemari inoita mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora emaRTGS iyo ichabatsira mabhizimusi evechidiki avati akavhiringidzwa kushanda kwavo nechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Coventry vaparura homwe hurumende yakanangana nekubatsira kusimudzirwa kwemabhizimusi pamwe nemibatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki vachiti mabhizimusi anotungamirirwa nevechidiki mazhinji anga ave kuwira pasi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika kuri kukonzerwa nechirwere checovid-19 pasi rose.
In this regard, government through Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation has set up a relief fund of 17 million RTGS.
Nokudaro hurumende kuburikidza nebazi rezvevechidiki nemitambo yaumba homwe yemamiriyoni 10 nemanomwe madhorari maRTGS achabatsira mabhizimusi pamwe nemubatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki senzira yekuedza kubvisa kutambura kwavo munyika yose uko kwakonzerwa nechirwere checovid-19.
Vaenderera mberi vachiti vechidiki vanenge vachida mari idzi vanofanira kuvabata paWhatsApp nezvinyorwa zvavo kana kuenda kumahofisi ebazi ravo ari matunhu avanogara sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba. Vatiwo vechidiki ava vachapihwa mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ari maRTGS vachiti vanenge vatadza kukwana muchirongwa chavo vachazenge vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende kuti vanobatsirwa ikoko. Vati kugoverwa kuchange kuchiitwa mari idzi kuchange kuchiitwa pasina kupinzwa kwezvematongerwo enyika. Izvi zvatambirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma avo vati zvanga zvakanaka kuti mari iyi itange kupiwa vechidiki vasina mabasa vavanoti ndivo vari kunyanya kutambura.
Patingangova nechinyunyuto panhau yekuti 6 months zokera kumashure kupatwa tanga lockdown. Nokuti tikatarisa isusu vechidiki mabhizimisi avo haana kuregistwa ndeaya atinoti ari informal. Zvinoreva izvo kuti chirongwa ichocho chinobva chasiya vazhinji kwazvo vechidiki vasina kuwana rubatsiro. Vatingativo vanogona kukwanisa kusvika ku70% vane mabhizimisi avo ari very informal. Hawakwanisi kunge vachibatsirika pamusoro pechirongwa ichocho.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo hurumende yanga ichifanira kucheuka vanhu vanga vachirarama nemabasa emaoko, kwete kutungamidza mberi vanhu vane mabhizimusi akapfumbira kare.
Dai vanga vatambanudza ruoko rwavo kune ruzhinji rwevechidiki, kunyanyawo zvakare kune vaya vari kuputsirwa pavanga vachishandira, kungava kumagaba kumahome industry kwedu, nevanga vari kuita mabasa emaoko atinoti muchirungu informal sector. Nekuti vakada kutarisa mabhizinisi akanga akapfumbira kare, pana justice yavanenge vari kuita kune vechidiki. Nekuti chinhu chiri kutirwadza isu sebato relead kuti vanhu vari kuputsirwa pavanoshandira vanoita mabasa emaoko anoraramisa mhuri dzavo nguva ino yelockdown. Zvakare vanhu ivavo vari kufanirwa kuti vabatsirwe kuti vasogona kuzosimudzira mabhizinisi avo, nekuti kufa kwemabhizinisi avo kufa kweraramo yavo.
Muzvare Coventry vati vemabhizimusi akanangana nekurwisa chirwere checovid-19 akafanana nekugadzira sipo nemishonga inoshandiswa kugeza maoko ndivo vachakosheswa zvikuru pakupiwa kwemari iyi. Vatiwo mabhizimusi evechidiki havachapa mari. Mabhizimusi akanga akanyoreswa mwedzi mitanhatu nyika isati yavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Vatiwo vanhu vachapiwa mari iyi vanofanira kunge vari vanhu vane makore anobva pagumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vakawanda vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta zvikuru kukwidzwa kwakaitwa mitero yemvura nekanzuru yavo. Vamwe vagari vanoti mitero yavo yakakwira nezvikamu zvinodarika mazana manomwe kubva muzana, inova mari yakawanda zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vataura neStudio 7 vanoti kanzuri yakakwidza mari yemvura apo mari dzavo dzemihoro dziri shoma uye mvura yacho inouya kwenguva shoma shoma mangwanani oga oga pazuva. Vamwe vaisibhadhara madhora makumi masere pamwedzi vanoti vakutambira mabhiri emari yemvura inosvika chiuru kana zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amaisungana zvarebwanashi vanoti mvura inouya kwemaawa maviri pazuva, nokudaro mari yavari kunzi vabhadhara haienderani nemvura yavari kushandisa.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzawa zvikuru nemabhiri emvura. Mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda $1,200. Izvi zvinobva zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi. Mabhiri aya akakwira asi hapana shanduko pamvura. Mvura inouya kana kuti na 3 o'clock yobva yaenda exactly na 5 o'clock kana 2:05 zvokuti ukanonoka kumuka watoishaya. Asi still bhiri rongouya rine 1,000 rine 900. Hatizi kuti zvinoreva chii. Kanzuro ngaione zvokuita zvokuti dai vakati mvura yakwira yobva yawanikwa yoswera iriko tichishandisa zvingadai zviri nani.
Mumwe womugari wemumusha wekwamajange Muzvare Alaika Time vanotiwo vave kutyira kuvharirwa mvura vatadza kubhadhara panguva iyo vakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus icho chinorwiswa nemvura yakachena nguva dzose kuita kuti munhu asachibate.
Zvakadaro zvema 1,000 hatingazvikwanisi because mari yacho hapana. Chiro kada kutarisa iye grade 1 yekanzuri yacho naiyoyo haitombohori mari inosvika ipapo, inotohora kuma 400 and something. Saka unofungwa kuti izvezvi mari yacho tichiwane. Takasangana nechirwere chiriko checovid totizve mvura itovharigwa mvura tovharigwa mvura hatiteta toti covid plus korea hatingazvikwanisi isu sevagari hatitozvikwanisi zvachose sano kuti hazvizo zvatakatenderana.
Kanzuri yemasvingo inoti yakakwidza mari iyi mushure mekunge bhajeti ravo regore rino rabvumidzwa nehurumende masondo mashoma apfuura. Meya weguta remasvingo vacolin Maboke vanoti vari kutaurana nevagari panyaya iyi kuitira kuti zvinhu zvifambire mativi ose.
Maretsi ekanzo ichokwadi kuti akakwira nemari dzikutagwa nevagari ichokwadi kuti ndo mari dziripo. Zvakaitika mushure mekunge bhajeti raaprovhiwa naminista. Zvakangovo mhazvo kuti bhajeti rakutanga manew figures akutanga kushanda panguva yakaoma yekuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa. vanhu vazhinji vamwano vazhinji vemuno vanorama nokuzvishandira nokuda kwelockdown vazhinji tirikuona kuti vanenge vari kutambura kuti vakwanise kubhadhara mari idzi. Saka isu pamwe chete nema residents associations takagara pasi tikaita hurukuro. Hurukuro dzachina hatisati tapedza kuona kuti tingaita sei kuti vagari vabatsirikane nokuti vawane maservices.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kanzuri inofanira kudzikisa mitero iyi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vahardlife tangai vanoti vanotarisira kuti kanzuri ichadzikisa mitero yemvura iyi sezvo vakaita nhaurirano. Mune imwewo nyaya, kanzuri yedhorobha remasvingo yotosvurana nevatengesi vamusika wechitima mushure mekutanga chirongwa chekuputsa musika yavanhu inonzi haisi pamutemo. Mumwe anotengesa pamusika wechitima, amai Stella Marimbo, vanoti vachasara vasina chekuraramisa mhuri dzavo kana chirongwa chelockdown chapera sezvo musikawo wapazwa nemagiredha ekanzuru. Vamaboke vanoti kanzuri iri kutora mukana wenguva ino yakavharwa mabhizimusi nenyaya yecovid-19 kuchenesa nzvimbo dzaitengeserwa nevemusika zvisiri pamutemo. Izvi zviri kuitwa kune mamwe maguta munyika zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti misika isiri pamutemo iparadzwe nguva ino yelockdown. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nemagariro evanhu dzinoti hadzitambire danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa rekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa chete ndizvo zvichawana rubatsiro kubva muhomwe yavakaparura yemazana mashanu emabhiriyoni emarands panguva iyo nyika yavo yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Gweta rine mukurumbira uye vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa haifanire kunge ichiita rusarura paurongwa uhu. VaShumba vanoti bumbiro remutemo yeSouth Africa harikurudzire rusarura uhwo hwakabuda paurongwa hwavaRamaphosa.
Temo weSouth Africa zvikuru bumbiro romutemo renyika iyi rine yatinoti non-discrimination clause inoreva kuti munhu haafaniri kuva anosarudziwa nemamiriro enyika yaanobva kwaari kana kwairi kana nationality. Zvinongoreva izvo kuti hazvifaniri kuti panenge pachibatsirwa vanhu muSouth Africa especially tichiona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda pasirese poita kusarura kuti vamaZimbabweni vamaSomalis vamacitizens. Idambudziko rawira munhu wese nyange ukaenda kuAfrican Charter on Human and People's Rights uchawana richiti kusarura hakutendeki.
VaShumba vanoti Zimbabwe neSouth Africa dzinokwanisa kutaurirana dzoona kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo Dr. James Saboa avo vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vanoti havaoni chakakanganiswa nehurumende yeSouth Africa sezvo bumbiro remitemo yenyika iyi richisungira kuti hurumende ibatsire zvizvarwa zvemunyika iyi munguva yematambudziko akaita secoronavirus. Rimwe gweta rine ruzivo munyaya dzizvemabasa vaRay Mungoshi vanotiwo panyaya yerubatsiro South Africa ine kodzero yekutanga yaona kuti mhuri yayo yakachengetedzwa. Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti nyika dzakawanda dzinomhanyira kutanga dzayamura zvizvarwa zvadzo zvinova ndizvo zviri kuitwa neSouth Africa.
Edu isusu ngatiwanewo nzira dzekuti tinge tichibatsirawo vanhu vedu isusu tisanomhanyira kunopotera kune nyika dzevamwe nekuti nyika dzevamwe nekuda kwechirwere ichi vango tarisana iwo pachao zvirozvarwa zvemunyika imomo vachikanganwa vanenge vakafakacha kana kuti vanenge vakashanya.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvinogara nekushanda muSouth Africa, vazhinji vavo vachiita izvi pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti sezvo vanhu ava vari kubatirwa mitero nehurumende yeSouth Africa, vanhu ava vanofanira kubatsirwa panenge pachibatsirwa zvizvarwa zvemuSouth Africa munguva dzakaita selockdown. Mutauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Singo vakurudzira hurumende mende Zimbabwe kuti ipe rubatsiro kuzvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa panguva iyo nyika iyi yakavharwa.
Tinongokurudzira hurumende yeZANU-PF kuti dai yakwanisa yaongorora vanhu vakazvivharira mudzimba vana veZimbabwe kuti ivapewo chikafu, nokuti tinoona vazhinji vacho vanorarama nekutengesa, saka havakwanisi kubuda kunze vachinotengesa. Naizvozvo tinongoti dai hurumende iyi yaona yavapo vanhu chikafu.
Kune zvizvarwa zvekunze zvinopfuura chiuru zvakadzorerwa kumusha kwazvo kubva pakatanga chirwere ichi muSouth Africa, asi hazvizivikani kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakadzorerwa kumusha. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kwaziwai, ini ndinoitwa Simbiso Ranga. Ndiri chiremba anoshanda kuno North Carolina ku USA. Ndiri kukurumidzira maZimbabweans kuti ngati garei muzimba panguva ino iri kuitwa zvelockdown. Haisi nguva ino yokuti ngatirambe tichingoita zvinhu sekunge zvinhu zvakagadzikana, nokuti vamwe vari kurasikirwa noupenyu nepamusana pecovid-19. Vamwe vazhinji vanenge vasina kana masymptoms kuti tione kuti chirwere chiripo here kana kuti hapana. Saka zviya kana uri mukombi hautombozivi kuti munhu akagara paside pako uyu ane chirwere here kana kuti haana, endi kuti iwewe unacho here kana kuti hauna kana usina kutestwa. Saka ndinokurudzira zvakanyanya kuti ngatigare mudzimba, kana pane vaya vanofanira kubuda kuti vanoita zvinofanira kuitwa sekutsvaka chikafu, ngazviitwe nekukurumidza. Endi tiri kukurudzira kuti hurumende ngaibatsire vanhu mudzimba mavari imomo kuitira kuti vasaramba vachibuda-buda. Zvichabatsira tese, vabereki, vana mbuya, vana sekuru vachatitenda zvizhinji kana chirwere chichadarika, nokuti ndivo vekuti vakabatwa nacho upenyu hunokwanisa kudarika. Hazvirevi kuti vechidiki havabatwi nacho, vanokwanisa kubatwa nayo COVID-19. Haisi kusarudza mazera kana rudzi kana kuti varume kana madzimai, iri kubata munhu wese pasi rese, vane mari vasina, vapfumi varombo, vakadzidza vasina kudzidza, zvakangofanana. Saka ndiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatigare mudzimba kusvika taona chirwere ichi tanyatsa kuchibata, tachikontrola kuti chisaramba chichipararira. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nau dzemitambo, Zimbabwe inoti iri kukundikana kugadzirisa kuitira kuti nhandare dzayo mbiri dzenhabvu, National Sports Stadium neBaba Field Stadium, dzinge dzapera kugadziriswa musi wa15 Chikumi usati wasvika. Sangano reConfederation of African Football kana kuti CAF riri kutarisirwa kuzoongorora nhandare mbiri idzi musi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaxolisani gwesela vanoti vazivisa veCAF kuti Zimbabwe ingangotadza kugadzirisa nhandare idzi sezvakatarwa panosvika muswa 15 chikumi nemhaka yekuvharwa kwenyika uko kwakonzereswa nechirwere checorona virus. CAF iri kufanira kuita ongororo yenhandare idzi muswa 15 chikumi zuva iro zifa inoti nhandare idzi dzinenge dzisati dzagadziriswa sezviri kudiwa neve CAF. Kunyange hazvo vagwesela vachiti basa rere kuitwa uyezve pave neshanduko munhandare idzi, vanoti ivo basa iri riri kufamba zvishoma nezvishoma sezvo vashandi vari kuita basa racho vari vashoma. Mitemo yakaiswa nehurumende haisi kubvumira vanhu kuungana panzvimbo imwe chete vakawanda uyezve kushanda vari pedyo nepedyo pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Vagwesela vanoti vamirira kunzwa kukafu kuti ichashandura here zuva reongororo yayo kubva musi wa 15 chikumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekafu panyaya iyi. Vagwesela vati ivo vari kukumbira vari kuita gadziriro yenhandare idzi kuti vawedzere mwando mukuita basa ravo. Zimbabwe iri kuda zvakanyanya kushandisa imwe yenhandare mbiri idzi mumakwikwi e2022 World Cup, umo iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa. Kutadza kugadzirisa National Sports Stadium neBarber Fields sezvakatarwa kunomanikidza Zimbabwe kunoshandisa nhandare yekunze kwenyika. Muteveri wechikwata cheMaurias muzvari Noelin Fambisa vanoti nhandare idzi dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti veruzhinji havana mari yekuzonoona Maurias kunze kwenyika.
Pamagrounds apa dai vatikurumidzirawo nekuti disadvantage kuvanhu vakawanda kuti vazowana mari nemamiriro akaita zvinhu kuti vazobuda kunze uku kuti vanoona bhora, hazvinei zvakatongooma.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakudzwa mushinga vanoti vanoziva kukosha kwekukunda pamusha kuitira kuti Maurias asimbise mukana wavo wekuenda kuWorld Cup.
Ghana takairova kakawanda even kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana kuqualify this time. South Africa kundokutovadya, tiri kupinda chete, tikangowina mahome games eduka toqualify.
Zimbabwe iri kuda zvekare kushandisa nhandare yepamusha mumutambo wayo we2021 Africa Cup of Nations nechipolopolo chekuZambia. Pari zvino mitambo yese iri pasi pecup yakambomiswa nemhaka yecoronavirus iyo iri kuita chamuramba mhuru kuuraya vanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere ichi vachiri vana. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisati ragutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuro yavo, vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu umhla 24 Mabasa 2020 ngupraxedis Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje imibiko emibili yethu lelugatsha lwezempila kahle iveza inombolo lezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane leCOVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba mune munye 29, kodwa ke omunye ophume namhlanje ubusithi lingamashumi athoba mune mbili 28. Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze-lockdown.
Incwadi yami yomsebenzi uyancedile uthi ngidlule ngaphuma kuma-roadblock, so ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba, kodwa imali ngize ngayithola ngabo-12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days.
Kuwoza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus.
Ngifuna ukubafaka ethembe lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlula. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempila kahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane leCOVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba mune munye 29, omunye ophume namhlanje usithi lingamashumi athoba mune mbili 28. Asebebulewe ngumkhuhlane lo, lokhu bebani? Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane leCoronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu 2,736,979. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phosi ezingamakhulu athoba mune munye 870,468. Emhlabeni jikelele sebezi nkulungwane phosi ezingamakhulu amabili 192,019 asebebulewe yiCOVID-19. Kuthi ke emazweni awezwekazi leAfrika sebezinkulungwane phosi amashumi amathathu 27,852 asebefunyenwe belegciwane leCoronavirus. Kuthi ke isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amathathu i-1,303 ezwekazi leAfrika. Kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7,633.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya njalo bengabuthani, balondoloze ukungasondelani duzane laduzane, i-social distancing ku-lockdown. Lokhu kungemva kokuba uhulumende evumele amabhanga ukubana avule okwensuku ezintathu ngeviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu kobulawayo uthi kumele indawo ezinikeza imali zibe ningi ukuze bengahlali isikhathi eside beyilayinele, ngoba kuyingozi ukuthi abantu batshone beseduzane laduzane kangako okungabangela ukuthelelwana lula kwemkhuhlane we-COVID-19. Laloba abavunyelwa ukungena edolobheni kungabasebenza endaweni ezimqoka kuphela, kodwa inani labantu abatholakala besemabhanga liningi kakhulu. Unkosikazi Gugulethu Nyoni ongumongikazi uchaza ukuba wenelise kanjani ukungena edolobheni ukuze athole imali.
Mina ibhenki yami namhla ibivulile, esinivukele khona ekuseni kakhulu sibili ukuze enze nithole inamba. Incwadi yami yomsebenzi uyancedile uthi ngidlule ngaphuma kuma roadblock. So ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba, kodwa imali ngize ngayithola ngabo 12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days, kodwa ezinye izinto vele phandle sesizithenga lapha babefuna i-cash ukuphela. Avele abancenye ngazuzu uthi ngilekho cash, babe bengayithathi bawutshothi bafuna i-cash kuphela and zayezithengekayo nge-cash. So vele sesi-forced ukuthi siyidinge i-cash phansi phezulu, kodwa vele itholakala nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Alice Bebe uthi uhambe amalombolombo ukuze afike edolobheni edinga imali.
Yabona i-lockdown le iyasisiza for ukuvukela umkhuhlane, kodwa kwezinye izinto isithwalisa nzima. Njengamanje okwanamhlanje ngivukele ebhenki ngisiyadinga i-cash, ngehlisiwe endleleni ngendawo zokuthi bathi ezinye izizathu zethu azizwakali. Ngayenza okokuqumelela ngenyawo ukuze ngifike ebhenki. Ngithe ngifike ebhenki isikhathi sabavala ngaso sesitshayile, abaphiwa amanamba sebekwanile. Ngiphatheke kabi ngoba ngiphendukile, sokumele umvulo ngivukele futhi etown siyadinga i-cash ngoba kulezinye izinto ezifuna i-cash vele.
Unkosazana Kelly Mthethwa othunyezelwe imali evela kwele South Africa uthi abantu abanaki ukuba behlukane uma bekundwendwe zemali.
Besithunyezelwe imali komkuru, so sahamba ngebhasi. Sithe sisebhasini bathi bafubona imeseji le evela komkuru yokuthi imali ingenile ukuze basivumele siyoyithatha leyo mali. Sithe masifika ngale sathola iline yangikhona inde, abamaintaini i-social distance futhi and baqala ngokuthatha abantu abadala bebafaka phambili. Ma ungaphuzi yathola sokuphiwa amanumber, sokumele ubuvuyela mthokotsho ekuseni ukuze la uthole inamba.
Umnumzana Silas Khumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sedelile ukuyadinga imali ebhanga ngoba engelasiqiniseko sokufika kuhle edolobheni.
Indaba ye-cash inzima kakhulu ngoba sinje siku-lockdown. Awungeke asingeke senze ama-piece job, asihambe emsebenzini, asenze anything sishona sendlini. So ukuthi uzuthole i-cash kunzima kakhulu. Loba nxa usithi ugaye ukuthi uhambe edinga i-cash e-bank, nje abungakwazi ukuthi uzafika kahle kahle town ngoba kulama roadblocks amaningi. Amapolisa namasosha awubuza ukuthi wena uyangaphi, wena uyangamunye ngamunye. So hayi, mina ngahle ngathi kubona ukuthi ngcono ukuthi ngizihlalele. So hayi, ikesha kahle kahle ngisayibamba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi lanxa uhulumende enze kuhle ukuvumela abamabhanga ukuvula insuku ezintathu, leli nyathelo lakhe lilakho ukudala umonakalo nxa engasathathanga amanye amanyathelo okuvimba ukuminyezelana lokuma kundwendwe zokudinga imali okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zemalokishini aweHarare zikhala ngokuthi uhulumende lekansili kumele azitholise amanzi aphuma empompini kabili ngeviki. Abaningi babonakala bentula emigwaqweni besiyadinga amanzi, bebanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso zohlelo lukahulumende lokubalisa uhamba-hamba behlale engasemakhaya eze-lockdown njengendlela yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngeviki ephelileyo idayela phezulu le High Court lethule isinqomo sokuthi iCouncil kumele itholise uZulu amanzi eneleyo ngesikhathi selockdown. Kodwa namhlanje amalokishi amaningi kawala manzi aphuma empompini ngesikhathi uZulu ezama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Umnumzana Reward Sibindi sakamuzi semzini weWarren Park eHarare uthi lolu dubo solubangela ukuthi abantu baminyezelane emizileni kungalandela iziqondiso zokungasondelani duze laduze i-social distancing.
Amanzi eWarren Park ayahlupha, empompini kasaphumi. Singathi siya eziboraneni, iziborane zikhona eWarren Park zilutshwane, azeneli ukuthi zikwanise ukunika abantu bonke abahlala eWarren Park amanzi. Sisuka sithatha isikhathi eside silayinele amanzi sikuma-queue ngkhona ukwenza kube nzima ukuthi si-exercise i-social distancing ngoba sabe sifuna amanzi ukuthi siphekele ukuthi sigeze.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HamRef umnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo lwamanzi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
NjengeHarare Metropolitan Residents Forum siyabona ukuthi kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze amanzi ezindlini zabantu nsuku zonke. Lokhu kuyanceda kakhulu ukuze abantu bakwanise ukusihlala ezindlini zabo bengaphumi phandle besiya kuzibholani lokunye ezinye indawo lapha abathola khona amanzi okusebenzisa ezindlini, lamanzi okunatha, okupheka. Njalo kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze abantu amanzi ezindlini ukuze bakwanise ukumaintaina i-hygiene begeza izandla zabo.
Lokhu kusekelwe ngumhleli wenhlanganiso ye-Community Water Alliance, yena othi lolu ludubo olusinda ukuselakala kwamanzi uphazamisa omama abayiwa abatshona bedinga amanzi besengozini yokuthola lomkhuhlane.
There is need for the local authority and government to ensure that people have got access to water at the tap.
Kumele ukuthi uhulumende abone ukuba abantu balamanzi endlini. Kunzima ukuba abantu bageze izandla. Kuqakathekile ukuba abantu bahlale ezindlini.
Kodwa isikhulumeli se-council umnumzana Michael Chideme uthi i-council izimisele ukupha abantu amanzi kodwa udubo abalalo imali yemithi.
Council is committed to providing water to its residents.
Council izimisele ukupha uZulu amanzi. Okwamanje kasenelisi ukunika abantu amanzi ngoba kasila mithi yamanzi. Singathola limit sizenelisa ukubapha amanzi. Sikhuthaza uZulu ukubhadala amanzi ukuze sithenge
limit.
Umkhuhlane wecoronavirus usuhlasele abantu abangamajuma amabili lathoba munembili 29 eZimbabwe, wabulala abane 4. Uhulumende ekhuthaza abantu ukuhlala ezindlini njengendlela yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke sihlobo, likhumbule ukubana ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emizini yethu. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi ziphilela evalweni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kulandela imbiko ethi abagcinwe esikolo sePlumtree High School baphiwe amajaza abakhwenyana amakhondomu agcwele amabhokisi amane bawachaya wawaphutsha ngosuku olulodwa. Abantu laba ngabasuswa kwele Botswana, kumele bahlale esikolo sePlumtree High School okwamalanga amashumi amabili lanye ukuze bengamemethekisi igciwane le-coronavirus nxa belalo. Lokhu kudale ukubana izakhamizi zicabangele ukuthi abantu laba bengaba befohla ebusuku besiya emacansini lezakhamizi, kumbe kungaba kulezakhamizi ezifohla zingene esikolo lesi ziye emacansini labantu laba. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi sePlumtree umnumzana Solani Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance.
Asizwa kahle thina kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi kadibele
kuhamba njalo ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwe ukuthiwa khona hayi khona omunye osishonile andingayo sikhangela kakhulu asi akula ukutestwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukuthi indani engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu kungasinanzile nempuphu lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ngathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilelana kwalo mkhuhlane kungaba yini
bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa la isincedisana le COVID-19
esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubokwanda south lasebedbridge ukuthi kunabantu asebebambe imalaria so nami ngomunye wakhona ebengisiyolo ukuthi ngesaturday nzake mbhode around nje ngibone ukuthi wenzakalake most ngoba ngiseplant kwanamhlanje ngibenye sitshele ukuthi nzake mbhode nje izisisetokuhamba njani uphinde ngihlolele abantu laba ababuyileyo futhi from Botswana
kukhona ukuthi imalaria yimalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo i-COVID le iselike lakuzo wayini kumba bezempilo bathi hayi ayiso COVID-19 le imalaria
engakutsho baba Gandhi ukuthi uyazi sihleli sisevalweni ngokubana bathi imalaria asikwazi between imalaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle bathi imalaria ikhona umhlukulweni wethu lwe-South kubuya through Maswingo kodwa abantu baya yizinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula batshawa amakhanda bese besithi khona hayi malaria kodwa-ke ngasinazelela futhi nalowo mkhuhlane basitholi ingcazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani ngoba laba bantu laba kasiboni be-check-wa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria bona basitshela ukuthi hhayi yimalaria so iqiniso elihle ukuthi akula muntu oyaziyo kahle ngoba ugovernment wethu lo kakasiqaceli kahle njalo kasinanemformation esiyaziyo ukuthi nge-province ne-province ingaba bangazi abantu asebegula kulowo mkhuhlane bangaba bangazi abantu asebefile ngemalaria
lithatha nyathelo bani kakhulu nxa lichasisela izakhamizi khona lapho ukuthi ziyenzeni ngalesi sikhathi sodubo lona lolo lwe-COVID-19 ngapha le malaria la isilihlasela libatshelana abantu
thina lokhu esilo mbiko owodwa ukuthi abantu babe distance komunye umuntu bangasondelelani njalo begqoka amamaski ngoba la mamaski akhona akatholakali siyazama ngendlela zonke ukuthi sithi abantu bezame ukuthi bethunge izimpahla lezi bazame ukuthi bavale umlomo bevale amakhala but esikunanzelelayo ukuthi abantu vele basemuva kakhulu ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bayasangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukukwenza
umnumzana Solani Moyo isakhamuzi seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esePlumtree Wezemidlalo inkokheli yamaqembu omdlalo wenguqo ikhuthaza okhekhe ukuba nabahlale ezindlini ngalesi sikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokuhlala emakhaya emizameni yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Izwe leZimbabwe ngelinye lamazwe alaya abantu ukuba behlale ezindlini ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona odalwa ligciwane le-corona lomlayo odale ukuba kuhle kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni njalo umnikazi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ukuqhamuka kwe-corona kuphazamise kakhulu amalungiselelo abo alonyaka.
Hayi ama-preparations ethu engingakutsho ukuthi aphambanisekile kakhulu njalo silesifiso sokuthi ngabe siya-trainer kathesi kumele silandele izinqumo zonke ezithatha ukuthi umkhuhlane lo we-coronavirus uzwe nqabelwe uphele. Njalo ngithi wonke amalunga akade elungiselela ukudlala for i-20 season day asilandeleni izinqumo ezithathayo asingafakini impilo zethu ebunzimeni.
iqembu le-Ajax Hotspurs liliqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ukumiswa kwezemidlalo lokhu sekudale ukuba abantwana betholakale bedlala imidlalo etshiyeneyo ezitaladeni kungakhathalekile lokuba bengazifaka engozini yokubanjwa umkhuhlane. Umnikazi weqembu le-Sunrise elidlala kusigaba sika-Division 3 uCornelius Gumbo uthi abazali kumele bengavumeli abantwana ukudlalela phandle.
Esikucelayo esikuxwayisayo kakhulu bona sihlaleni ezindlini njengokutsho kwabokhokheli. Akusikho ukuthi kumbe kuthiwa kwenzakala iAmerica khona le kuphela, but kungathinta ubani lobani. Kubalulekile kakhulu ukuthi-ke thina-ke njengabazali sisaxwayiseka kakhulu ngokudlalela phandle. Amagetsi silawo bayazibukelela abakubukelayo kumamuvi lawo. Kungabadaka ye kodwa esikucelayo shuwa yikuthi kababekezele bayaqinisele bahlale ezindlini.
Umnikazi weqembu le-Golden White eliselokitshini lemagwegwe uKhotsonare uthi okhekhe kumele bakunanzelele ukuba ngokuphuma besiyadlala phandle bafaka imindeni yabo engozini.
Bantwana bantwana, dlalelani ezindlini, lingaphongi ukudlala ibhola lenu phandle. Thatha ibhola lakho lephepha elincane udlalele endlini, ungazadlalela phandle ngoba impilo iqala kuwe njalo iphela kuwe. Xa ufuna ukuthi iqale kuhle iqhubekiye phambili, dlalele endlini, gcina impilo yakho, ungazohotsha umkhuhlano phandle. Ubuya lawo ngkhaya uzothelela abazali ngoba uzasala usiyintandalo. Laye lo khotshi wabe kuncedisa empilweni, engaba ngikhotshi wangaphi laye uzabe usumthelele uyabe ngasekho, so sonke isizwe sizaphela.
Ilizwe leZimbabwe laye ukuba iningi labantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu kusukela mhla zingamajumi amathathu kunyanga kaMpimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathobamunomunye kunyanga kaMabasa. Lesi sikhathi siphinde sengezwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane liyala lokhu likhuphuka elizweni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena. We baba.
Kuwoza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uzulu ngegciwane le-coronavirus. UBenedict Mhlaba usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa. Indlizane kamabona kude wengoma ye-coronavirus eculwe ngumculi kamasikhandi oludumo usebenzana umqolo odume ngelithi Mehlo kaZulu. Akahambi yedwa uMehlo kaZulu phelekezelwa imbongi yezimbongi uBongani Ncube.
Corona you are chorus, corona you are vandalizing virus, a vicious and viral virus, a vampire like virus, sucking our blood every night, taking our breath beat by beat. Lord, never mess. Until the virus vanishes, until we get vaccination, let's be on vanguard. Lord, Lord.
UMajozi qeda kusemnandi uthando ngwenya. Layo sethule eyakhe ingoma esithi Lumbuqazwe usedethe umuntu wonke wamuthi choko ezindlini. Ke usizi ukuthi lokhu sekubangele indlala lokuhlupheka okukhulu.
Soyithola kanjani sihlele ezindlini? Soyithola kanjani sihlele ezindlini? Sifuna imali yephepha nekoroni yasiqeda. Sifuna imali.
Kanti ke lo mculi weJova Chova ivumba ungabe utovoko leqembu lakhe lenkayi Messengers labo sebekwatshe etshisayo e-COVID-19 besithi Thixo sithethelele. Unqabuto uthi bathe baxwayise njengoba sekungene inyoka endlini.
Bengifuna ukubafaka ethembeni lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlulwa. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
UMajozi laye ubetha zwilinye.
Kufanele sihlale ezindlini ukuze siphephe. Ngakho nje siculele ngoma ukuthi sihlale ezindlini, siyafa ukuhlala ezindlini, akuhlaleke ezindlini.
Kadumehlo kaZulu uthi injongo esemqoka ukuthi umuntu wonke aphephe.
Indaba ye coronavirus ikhona iyaphila abantu abalandele yonke imigomo abayitshelwa ngohulumene ukuze sihlale siphephile.
Bonke abaculi laba bathi thintana labo uzitholele ingoma zabo lezi ezahlala zikukhumbuza ukuthi uzivikele kuleligciwane. Siphuma ke enkundleni ngale enkayi messengers bencengela umhlaba enkosini. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Yimibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempilakahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 owakuqala uphume izolo ubusithi 29 kodwa ke ophume namhlanje ubusithi 28. Yindwendwe siqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze lockdown. Kuwoza Friday lamhlanje besilabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa abethule ingoma ezigxwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.